Nengo ze paramende ze MDC dzairamba kusimuka kana vamunangagwa vapinda muparamende uye pane dzimwe nguva dzaitadza kuenda kudare apo mutungamiri wenyika anenge arimo sezvo dzichiti adzicherechedzi utungamiriri hwavo. Munambudzi gore rapera komiti inotungamira mabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee kana kuti SROC yakaumba komiti inotungamirwa navaJonathan Samukange veZANU PF kuti ongorore nyaya iyi uye kusvika pari zvino komiti iyi aisati yapedza basa rayo. Munyori mukuru muMDCT iri kufanira kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaDouglas Monzora vano vemumwe vari kuongororwa vaudza Studio 7 kuti vakabvunzurudzwa kare uye havana mhosva yavakapara.
Ndo zvatachitaurawo kuti kana pasina mhosva hapana mhosva. Saka vatungamiri veparamende vana Samukange vanenge vachitonga vanofanira kuziva kuti kana pasina mhosva vanofanira kungoudza vanhu kuti havana mhosva. Kwete kugara kwemakore nemakore wakagarira judgment ndiyo yatinoti incompetence iyo.
Vamunzura avano senator vati vakaudza komiti vaSamukange kuti havanganzi vakapara mhosva yekuramba kusimukira vamunangagwa pavakauya kudare sezvo vamunangagwa vakapinda mudare renational assembly kwete resenate.
President anenge asiri mumba yesenate, anenge ari mumba yenational assembly. So isusu tai nharo dzataiita ndedzekuti handingasumukiri president asipo, nekuti ini ndinenge ndiri musenate chamber imwe imba munenge makagara masenators chete. Kwozoti president ano adresa ari kuparlamendi diki iyo.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvavanotarisira kubva kukomiti iyi sezvo iine nhengo dzeZANU PF chete.
Sima MP yakaita process yacho yese inofanira kuitwa yekuenda kumahearing nekubvunzurudzwa zvakasiyana siyana. Kwatiri kuita ndekwekuti pane mawitnessi vakadeidzwa ukoko kuchikomiti chocho chisina kana basa. Saka asi asati anzwa zvinofananga zvichidzibuda kuti zvinobuda sei kana zvafamba sei. Hapana zvatanzwa nekuti kazhinji zvedu hatina basa sitereki navo vanhu vacho ivo vanenge vachiita bhozi zvinhu zvirisiri pamutemo zvavari kuita ivo vega sebato reZANU PF.
Vatiwo ongororo iyi haina zvaichabatsira sezvo dzimwe nhengo dzebato ravo dzinodarika makumi maviri dzakatodzingwa muparamende. VaSamukange vaudza Studio 7 kuti ongororo yavo ichiri kuendera mberi uye vachazokwanisa kutaura zvakawanda kana vachinge vatura gwaro ravo kuparamende. Makomiti ese akaumbwa muchikamu chechipiri muparamende yechipfumbamwe aifanirwa kuti achimira basa pakapera chikamu ichi kuitira kuti paumbwe mamwe makomiti pachikamu chechitatu icho chakaparurwa nemutungamiri wenyika Svondo Rapfuura. Asi mutevedzeri wemutauri weparamende amaitsigezi vati makomiti ese echikamu chechipiri achaenderera mberi nebasa kudzamara SROC yadoma nhengo itsva dzemakomiti aya. Zvichakadai muNational Assembly mamboita kupopotedzana mushure mokunge mumiriri weBuyera South vaJoseph Chinotimba veZANU PF vati varairidzi vari kuramwa mabasa vari kubhadharwa nemapato anopikisa munyika.
Atija ari kubhadharwa one of the biggest opposition parties vachiita kuti nyika ine iwe
Asi mumiriri weNorton vaTemba Muliswa pamwe nemumiriri wekambuzuma waWilas Madzimure veMTC Alliance varamba izvi vachiti hakuna murayiridzi anotambiriswa nemapato anopikisa. Mune imwewo nyaya gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakumbira dare reNational Assembly kuti ritambire chikumbiro chedhorobha reVictoria Falls chekuti rive guta. Dhorobha iri rakanyorera kubazi rezvematunhu muna 2017 kuti rive guta uye komisheni yakadomwa kuti ongorore nyaya iyi yakabvuma kuti Victoria Falls itwe guta. Kana paramende ikatambira chikumbiro ichi ichanyorera kumutungamiri wenyika kuti vatare zviri pamutemo Victoria Falls seguta. Zimbabwe ine maguta manomwe uye madhorobha makumi maviri nemashanu ane masaizi akasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.